Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro ndira 29/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongo panyaya yava Job Scala nava Godfrey Stole pamhosva yavakabatwa nayo yekupesvedzera mhirizhonga wotarisirwa kuturwa mangwana. Nyaya yekurwira utungamiri mubato rinopikisa Resistance Coalition for Change inonzi yatanga zvichikonzera zinyekenyeke mubato iri. Zimbabwe yaparura chirongwa chekupa vanhu nhomba yekolera. Tichakupai zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta arikumirira vaimbova miriri weZengeza West muda reparamende vaJob Scala navaGodfrey Stole vanomirira chitungwiza North muda reparamende avakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga vaisa chikumbiro kudare kuti vaviri ava vapiwe mutongo usingavadzosere kujeri. Asi vachuchisi varikupikisa vachiti vanofanira kukandwa mujeri. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mushure mekunzwa zvichemo zvabva kumagweta avaviri ava pamwe nezvataurwa nemuchuchusi, mutongi wedarama itafadzwa miti vati vachapa mutongo wavo mangwana masikati. VaJeremiah Bhamu mumwe wemagweta ava vabvuma kuti dare rati richapa mutongo mangwana.
Dare parapedza kunzwa zvatanga tichitura pamberi paro rati richazopa mutongo mangwana masikati nenguva dzakota past 2.
Muchuchusi vaEfrem Zinyandu na sivarovedzera kudare kuti vaSkala navaStole vapiwe mutongo wokugara mujere kwemakore matatu vachiti mhosva yekupesvedzera mhirizhonga yavakabatwa nayo ihuru uye yakakonzerawo kuti vamwe vanhu varasikirwe nemidziyo yavo apo pakazoita mhirizhonga kuchitungwiza. Vabhamu vati pamutema vakwanisi kutaura nevatori venhau zvichemo zvavaisa kudare. Asi gweta uye vari mutauriri wemhuri yavaSkala vaFred Masarirevhu vabvuma kuti magweta evaviri avakumbira kuti dare rivasunungure mujere vachinziwo vakagara kwenguva yakareba vakavharirwa.
Magweta edu chaanga achikurudzira kuti papuhwe mutongo unosuspendwa kana kuti voiswa parutivi vaSkala vobuda nekuti nguva yavo yavagara mukati yakawanda. Chokupedze sera magweta edu vakurudzira dare kuti risatore umboe weuchapupu wanana muchuchisi wekuti pane zvinhu zviripo zvakaparadzwa nekuti hapana umboo wakaiswa pamberi pedare nekuti pane zvinhu zvakaparara mushure mekunge mhosva iyi yapara.
Vachitaura kudare nhasi rimwe gweta ravaSkala vaHarrison Ngomo vati vaSkala vagara mujeri kwenguva inosvika makore maviri nechidimbu nekudaro zvakafanana nekuti vakatopika. Vangomuvaudzawo dare kuti hapana uchapupu hwakaunzwa kudare kuti pane vanhu vakarasikirwa nemudziyo sezvataurwa navachuchusi. Dare ranzwawo kuti vaSkala navaStole vanhu vane mhuri uye pamusoro pevana vavo vanochengetawo vana vanoshaya nekuvabhadharira mari dzechikoro zvekuti vakaramba vari mujeri upenyu hwevana ava hunokanganisika. Vachitsigirawo zvichemo zvaiswa kudare vaOliver Marwa vange vakamirira vasitole vati vanonamatira kuti dare ringopa yambiro kwete kuvakanda mujeri. Amai Precious Dina vataura vakamirira shamwari dzavasikala vatiwo vari kutarisira mutongo wakareruka.
Saka tinotarisira kuti mangwana vacharerutsawo mutongo wavo kuna Jobscar sezvo ane nguva yakareba ari muchitorongo pasina mhosva yaakabara.
Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati vane chivimbo chekuti mutongo achapa mutongo wakafanira mushure mekunzwa kubva kumuchuchusi pamwe nemagweta evaviri ava.
Basa redu isusu nderekutonga nyika, kwete rekutonga vanhu. Iro ndere madzitare. Muchuchusi basa rake nderekuinda akanga atarisa nyaya yachona onochuchisa achisama mafix kana nyaya yacho zvairi nezvane maonero vake kuti maonero angu nyaya iyi inokodzera mutongo wakati. Mutongi wochitarisa zvataurwa nemuchuchisi neuyo anga achireverera musungwa obva apa mutongi wake.
Vasikala navasitole vakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga svondo rapera, asi magweta vanoti zvisinei nemutongo uchapiwa mangwana vachakwira kudare repamusoro rehigh court vachipikisa mutongo wedare wokuti vane mhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vachuchisi kana kuti veNational Prosecuting Authority vazivisa nhasi kuti vamira kuchuchisa magweta maviri anorwira kodzero dzevanhu anoti vatapiwa muchine ripi navaDouglas Coltart pamhosva yavaipomerwa yekukanganisa mashandiro emapurisa. Vaviri ava vakasungwa muna Gunyana gore rapera vachinzi vainge vachikora chikamu 184 chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vanonzi vainge vatadzisa mapurisa kubvunzurudza nekuferefeta kanzura weward 26 muGlenora vaombiraishe Nende navasanele Mukuhlani vainge vapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori vakazosiya vaitwa kafira mberi kumashonaland west. Asi vachuchisi vanoti havana umbowo wekuroerera vaColtart navamuchine ripi vange vachimirirwa negweta vaAlec Muchadehama vesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata vamuchine ripi tikatanga nekuvabvunza kuti vanzwa sei nezvaturwa nedare.
Tinobva kufara kuti isiwo vachuchisi varatidza kuva vanogaidziwa nemutemo uye maethics ebise magweta ekuti basa redu rinofanira kutungamirirwa nezvinotaurwa nemutemo. Pane nyaya, pane nyaya, munhu anofanira kuti atongwe kana awanikwa asina mhosva kuti yorasa nyaya iyoyo. Asiwo pasina nyaya, munhu haafaniri kuti amiswe pamberi pematare.
Saka hapana umbo hwakati tsvikiti hwanga hwaunzwa kudare, ndo mamiriro azvakaita?
Panga pasina nyaya yekuti vari kukwanisa kuti vapinze kukoti kuti vazopuva kuti sitakatyora mutemo. Zvinova zvinoratidza kuti vakaungirana nesu sezvataitaura kuti pokutotanga chati tatingafanirwi kunge takambosvina. Taiita basa redu semagweta zvinotenderwa nebumbiro romutemo, zvinotenderwa nelegal practitioners, zvinotenderwazve zvakare nekukoshesiwa nemaconventions akawanda chaizvo maringe nekushanda kunoita magweta pasi rose.
Saka zvainge zvafamba sei apa pakuzonzi mimi manga matadzisa mapurisa kuita basa ravo?
Taizvi tazviringidza mapurisa avo vaida kuti vavhundurudze maclients edu. Iwo mapurisa vari kuti vaiferefetawo zvekupambwa uye kushungurudzwa kwainge kwaita maclients edu avo. Zvinova zvimwe chetewo isu zvatanga tapfurwawo basa kuti tidzivirire kodzero dzavo tishande. Kureva kuti isu zvataida kuita zvanga zvichiri kupiringisha zvaida kuitwa nemapurisa. Bati kuti zvataitoita isusu taiita kushanda tichamubatira pamwe chete. Isusu takamira semagweta semaclients vedu ainge apambwa uye kuchingurudzwa. Mapurisawo vachiferefetawo chinangwa chiri chokuti ivo vakapamba nekushungurudza makuwa enzi mapato matungwe wengine wakudarere maere kumosha wano darira nyayi yoyopamba yokuchunguru
mune urongo ere wekuendesa vakakusunga ya vakumatare kuti muripwe
pasiri nyoringa zira lava rakazara nevanhu mapofu kuti ukandibaya choro angu ndokubaya isusu ndakazvimirira ndinongofara kuti mwari vakapindira vakaita kuti chiedza nechokwadi chibude pachena izvozvo zvakaringana endi tinodavirawo kuti nyangwe chivo vacho vanga vatisunga tichienda kumberi oro pavachange vachiita basa ravo vanotungamirirwawo nekuti mutemo unokoti ini
gweta vari murwiri wekodzero dzevanhu vatapiwa muchine ripi vachitaura vari parunare muHarare. Mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change maitas nyeke nyeke sezvo pave nezvikwata zvakawanda zvirikurwira utungamiri webato iri zvichitevera kubuda mubato iri kwakaita vaNelson Chamisa. Kusvika pari zvino muzvare Fadzai Mahere vanomirira Mount Pleasant mudare reparamende ndivo chete vazivisa zviri pamutemo mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti vasiya basa. Asi vamwe vari kusangana mangwana kuti vaone kuti votora gwara ripi vakawanda wavo vachiti havasi kuzobuda mudare reparamende kumakanzuru kana kuti musenate. Vari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengedzo chabangu vatodoma vamwe pazvinzvimbo uye vanoti vachadzinga vamwe vasiri kutevera gwara ravari kutora. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaimbova nhengo yebato reMDC uye vakaitawo gurukota muhurumende yemubatanidzwa vari gweta zvakare Advocate Eric Matinenga.
Ndofunga chakanaka nechekuti vanhu vambokurukura kana vakurukura voona kuti vangaite sei nekuti haingave rimwe vachamisa chete kuti vaite zvakadai then vanhu vese voita zvakadai. Zvedangotiwo vanhu vataurirana vaone kuti vanhu vanozvishandisa sei. Asi chikuru chadai tina kutaridza ndezvekuti isolate Chabangu. Unomuisolata sei because ini ndaifunga kuti put Chabangu between a rock and a hard place. Chabangu ari kuti iye zvinei zvemuparlamendi vaimbori vetriple sea vaya vava vanhu vangu. Saka ndaindiri kuti kana vanhu vacho vese vavo vakati isini Chabangu hatimuzive. Mukuru wede muparlamendi zvinhuvi wavanochuza iye zvoreva kuti vese vati kuna Chabangu uri kunyepa your fiction. Saka toona kuti Chabangu achaita se achati vanhu vacho vese muparlamendi ndokuita rikolo here kana adaro then vakatinoona kuti anga asina nemunhu wese.
Asi hapaiti here dambudziko apo advocate nekuti takangoona zvimwe chete zvichiitwa izvo navamonzora vanhu vakawanda vakabuda vachiti havasi kudiviravo asi ivo havana kuva rikola vakangorikola vashoma vavaida asi vakaramba vachipiwa mari dzese nehurumende dzinopiwa mapato ezvematongerwo enyika kunyange zvava zviri pachena kuti vanhu vacho vari muparamende vanga vati havasi kushanda nawo ende vanga vasingashandiwo nawo.
Zvakatisiyanei sekuona kwangu panyaya dzaiitika dzese dzemarikoro hapana kumboita stage yekuti vanhu vacho vari affected vainyora matsamba vachiita their position vachiitwa supported neparty.
Asi vamatinenga vamwe vanoti vachabangu vanotoziva havo kuti havana vanhu saka nekudaro ka nyange vana vakanyora tsamba nyange vakangonyarara vanenge vari kutsigirwa nematare ndo maonero evamwe aya nekudaro vanogona kungonyora vanhu ava matsamba vachabangu vongonyarara zvavo vorikola kana 102 voenderaawo mberi nebasa.
Inini ndiriva kuti the folly of Mr. Bangu it's not about what is happening in Zimbabwe. Kana vanyora tsamba dziyai chitongoti hauzotauri every little nuance yavanofanira kuziva ina yacho. Saka dzanyorwa dziyai dzidzi handi dzinoenda kuna Chabangu nana speaker na itsamba dzamunoisa ngatiti as first step kumaambasada ese esadhaka and if you want to be naughty isa tsamba iyoyo kuna chief justice woisa tsamba iyoyo kuna judge president vagare vaziva kuti Yes, tingapuita decision yakaita sei yakaita sei. Asi ndimo kuguru kuri kuita vanhu.
Avo vanga vari gweta uye vaimbova gurukota muhurumende yemubatanidzwa Advocate Eric Matinenga vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuRome kuItaly kumusangano weItaly Africa Summit. Musangano uyu uri kupindwa nevatungamiri venyika dzinosvika makumi maviri dzemuAfrica. Vachitaurawo kumusangano uyu vaMnangagwa vati wakakosha zvikuru mukusimudzira kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika. Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wehurumende yeItaly amai Giorgia Meloni vati pasi rese haringasiye Africa ichisarira kumashure munyaya dzebudiriro iyo ine zviwanikwa zvakawanda. Vasimbaradzawo kuti yave nguva yekuti nyika yavo nedzemuAfrica dzivandudze ukama hwadzo. Amai Meloni vavimbisawo kudyara mari inosvika mabhiriyoni mashanu nemamiriyoni mazana mashanu kana kuti 5.5 billion euros uye imwe mabhiriyoni matatu kana kuti 3 billion euros kubva kuhomwe yezvemamiriro ekunze yavakaumba mugore ra2021. Mugozeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe.
Haisiyo yokutanga panyaya yemisangano iripo pakati peAfrica nedzimwe nyika huru. Tikazvitarisa tinoona kuti pane inonzi Forum on China Africa Cooperation yakatotanga gore ra2000. Ine tinyaya kuitwa kuChina asi inogona kuitwa kuJohannesburg nemamwe maguta. Kunezve yetinoti United States Africa Leaders Summit yakatangwa naVaobama mugore ra2014. Tinezve tinoti UK Africa Investment Summit yakatotanga mugore ra2020. Saka masummits akati wandei asi tichitarisa tinoona kuti pane nyika huru dzinenge dzida kuita marelations neAfrica as a continent.
Dzinokokwa sei nyika kumaungano akadai?
Kana ndichitarisa misangano iyoyi yokuti nyika huru dzinokoka nyika dzese dzemuAfrica, ndinoona sekuti dzimwe nguva pane vamwe vanokokwa kune dzimwe nyika, lakini America inokokawo vainoda, China inokokawo vanowirirana navo, UK inokokawo vanowirirana navo. Saka ndiri kuona kuti zvanhasi izvo nyika yedu yeZimbabwe yakakokwa vamunangagwa vakamirira Zimbabwe.
Ngatichidzoka ipa Zimbabwe senyika, ukama hwayo neItaly hwakamira sei?
Tinoona kuti ukama huripo zveshuwa asi hauna nyanya kusimba semasimbiro akaita ukama hweZimbabwe neChina, wakaita Zimbabwe neUK neZimbabwe even neUnited States. Asi ukama huripo tinohuona pakunyaya kutengeserana, nokuti ndopane nyaya yototiwo international trade. Tinoona kuti vanhu vekuItaly vanotora mamineral products edu, vanonyaya kutenga futi mavegetables kubva muZimbabwe, vanotenga futi mastones and glass kubva muZimbabwe. Ukuwo kana Zimbabwe inowanzo kutenga mamachines kubva kuItaly, maplastics nemarabba nemametal products.
Zvivimbiso zvabatwa namai Meloni munoona zvichibatika here kuZimbabwe?
Ini ndinonaso zvakakoshera Zimbabwe pakuti tine dambudziko remagetsi, tine dambudziko reinfrastructure yaurawa, tine dambudziko rehealth isingachabatsiri vanhu kuti vanoenda kuzvipatara vachidzoka vasina kurapwa, tine dambudziko futi needucation. Saka zvinenge zviri kukara zvikapanisika kuti sezvo vamunanga huvariko vakavavo vane zvavanouya vakabata, zvinonzi kuenergy chii chavauya vakabata, kuinfrastructure chii chavauya vakabata, kuhealth chii chavauya vakabata.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vachitaura vari parunare kuCape Town naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mashanu vanonzi vaurayiwa pamuganhu weSouth Sudan neSudan. Izvi zvinonzi zvaitwa nevanhu vabva mudunhu reWarab vachirwisa vari mudunhu reAbyei. Vanhu vari mumatunhu ava vagara vaine makore vachirwisana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachatora matano akaomarara kune chikwata chinotsigirwa neIran chinonzi chakauraya mauto eAmerica matatu nendege yemhando yedrone muJordan nemusi wemugovera. Mutauriri mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJohn Kirby avati America haisi kuda kuita hondo neIran asi haisi kuzomira kutora matano. Vebato remaRepublicans mudare reCongress muAmerica vari kukurudzira vaBiden kuti vabhombe Iran. Munyaya dzezveutano, hurumende yaparura kukuwadzana muHarare nhasi chirongwa chekupa vanhu nhomba yekorera. Korera yave kusvitsa gore ichipararira zvakanyanya mumatunhu ose enyika. Urongwa hwekupa vanhu nhomba huri kutanga muHarare munzvimbo dzinoti Kuwadzana, Glenview uye Chiredzi kumasvingo uyewo kuBuhera maNikaland. Mutorerwe nhau Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Chirongwa chekutanga kudonhedzera vanhu nhomba yekorera chaparurwa zviri pamutemo nhasi kukuwadzana negurukota rinomirira dunhu reHarare vachausta wengwa vakamirira gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora. Vataengwa vati zvakakosha kuti paitwe mishandira pamwe pakati pehurumende nemasangano akazvimirira kudzivirira chirwere ichi vachitiwo vanhu vafanirwe kutya.
Vari kutaura pano kuti vaccine yakatomboshandiswa munomunyika kune nzvimbo dzakasiyana-siyana. Chimanimani, Chipinge, Chegutu nemuno muHarare vatakamboita korera muna 2018 nemuna 2020 ikashanda zvikuru, hapana akarwara nayo, hapana nechi, zvinhu zvakatomboshandiswa. Musazeze, hapana chekutya bakwete.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati zvinhu zviri kuita hazvo zvichiita nani. Sangano reWHO International Coordinating Group on Vaccine Provision rakavimbisa kupa Zimbabwe nhomba dzekorera dzinosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Asi kusvika pari zvino nyika yawana nhomba dzinopfuura zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nembiri kana kuti 892,286. Mukuru werimwe sangano rinoshanda nevagari vekumasvingo reCommunity Tolerance, Reconciliation and Development Trust vazivana emuzorodzi waudza Studio 7 kuti hurumende yaparura chirongwa chakanaka kunyange hazvo achiti hachina kushambadzwa zvakakwana.
Hapana vatamboona vachiita ma-door-to-door awareness campaigns kumaaffected areas akafanana naChiredzi kunana mukwasini uku. Tanga tiriko paweekend pano asi tirikuona kuti vanhu vanongozvinzwa namakuhwa, vanhu vanongozvinzwa nepamawhatsapp.
Mumwe mugari wemubulawayo vaMashau Muzamindo vatiwo pachiri kuda ruzivo rwakakwana nezvekupararira kwechirwere ichi nekurapiwa kwachingaitwe.
Masolutions atinoona selong term iye zvinogwaisha ngani inokotaurwa nezvayo kana kuri kunzi tapinda kumaelections the next 4 years inenge yakanyararwa yozobuda zvetema emaelections.
Dr. Simbi Soranga vanoye chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhomba yekorera ichibatsira pakurwisa chirwere ichi zvakakosha kuti hurumende itore matano ekuti veruzhinji vawane mvura yakachena.
Izvi zvinoda kuti paite yatinoti infrastructure development kana kuvakwa kwemafacilities ekuti vanhu vave nemvura yakachena kana ari madhamu, kwoita zvemapipe aya ekuti vanhu vawane tapped water yakachena yakatreatwa kumadhorobha nekumaruwa. Izvi zvichazobatsira kuti for the long term cholera chisava chirwere chatinoramba tichisangana nacho muZimbabwe. Kune dzimwe nyika havatombozivewo kuti cholera chini nokuti haiko. This is a very basic thing.
Vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende itore matano ekuwanisa vanhu mvura.
Nyaya yekuti mapolitician anongosetla vanhu pavanongoda pese pese, again ndo imwe iri kuita fuel chirwere checholera ichi. This politically motivated resettlement yakashata. Ndo vanhu vaya vanozoenda vachipwanyurwa dzimba futi voita homeless. Masettlements acho haana water ne sanitation yakakwana. Vanhu vanongonzi chigarai apa mugotovhotera, hazvina kururama. And finally, my local authorities ari kutadza kuprovide maservices because akadzvinyiwa pahuro nehurumende, haasi kupiwa zvikwanisiro.
Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vanhu makumi manomwe nemumwe vainge vafa nekorera, asi pane vamwe mazana mana nevashanu vachiri kuvhenekwa vari kufungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi. Vanhu vanodarika zviuru zviviri kana kuti 2368 vakabatwa nechirwere ichi. Sano reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rinoti riri kushushikana nekuti pavanhu vatanhatu vari kubatwa nechirwere ichi, mumwe chete mwana ari pasi pemakore mashanu. Kupararira zvakanyanya kwechirwere ichi kunyika dzakaita seZimbabwe, Malawi neZambia kuri kupa kuti nhomba ishomekewo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Nao zemitambo, makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuenderera mberi kuIvory Coast. Pari zvino pane mutambo uri kutambwa pakati peCape Verde neMauritania. Kwapera maminutes makumi maviri nemanomwe zvikwata izvi zvichichiri zvakaita mangange 0-0. Chikwata cheIvory Coast icho chiri kutamba chiri pamusha chichakweshana neSenegal mutambo wakamirirwa nevatsigiri venhabvu vakawanda nenguva dza10 manheru ano. Mangwana nenguva dza7 Mali ichatamba neBurkina Faso, kuchitiwo nenguva dza10 manheru Morocco ichatamba neSouth Africa. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Mumitambo yanhasi chikwata chafadza vakawanda gore rino kumakwikwi cheCape Verde chinosangana neMauritania, icho chinewe ukuwa zvikuru pamusana pemutambi wavo anovabatira mugedhi pabakani yese, iye anova ndiye akareba kukunda vatambi vese vari kumakwikwi. Zvisinei hazvo, kunyange akareba sei, chikamu chekutanga chemitambo akagohweswa kana neAngola neBurkina Faso, uye kana Cape Verde ikauya yakarodza kumberi sematambiro avakaita muchikamu chemitambo yekutanga, tarisiro yekuti ndiyo ichakunda mumutambo wavo neMauritania.
Munoona mutambo wechikwata cheIvory Coast icho chiri kutamba chiri pamba chichitamba neSenegal uchizofamba sei muzvara nhasi?
Senegal inova ndiyo yoga yakakunda mumitambo yese yavatamba mumakwikwi egore rino, iri kusangana nevaridzi vemusha Ivory Coast, iyo yakamuka kumakuva vakawanda vave kufungidzira kuti yabuda mumakwikwi. Ivory Coast yakapona shure mekukundwa kwakaitwa Zambia nechikwata cheMorocco, uye pamitambo yavo mitatu yechikamu chekutanga yakakunda kamwe ikazoumburudzwa kaviri nechikwata cheEquatorial Guinea neNigeria. Asi ndiani aizviziva kuti vana Mauritania vangangokunda vana Algeria, kuti vana Cape Verde vangakunda vana Ghana? Seizvozvo Ivory Coast inogonawo kushamisa vakawanda ikatokunda varidzi vomukombe Senegal ikadzokera kumusha.
Tombotarisa mitambo yakatambwa nezuro, ndeipi mitambo yamungati imi yakafadza vazhinji?
Nesvondo, chimwe chezvikwata zvanga zvichifungidzirwa kuti zvichaenderera mberi mumakwikwi Equatorial Guinea chakazosvika kwamvura yacheka makumbo shure mekukundwa 1-0 nevavakidzani Guinea. Chibodzwa chakapedza mutambo chichimwiswa nechikomana Mohamed Bayo neminiti rekugumisira romutambo. Zvakarwadzwa zvikuru kuti chikwata cheEquatorial Guinea icho chakatadza kumwisa penalty yakapotswa nemutambi wavo Emilion Su, anova ndiye achiri kutungamira vamwisa vose kumakwikwi egore rino.
Oyo anga ari muongorori wenao zemitambo tandazani zimbwa achitaura na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7. Musakanganwe vatereri chirongwa chedu che Live Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu mubato rinopikisa RCCC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7. Mvulo mhlaka 29 kuzivandlela 2024 ngokips 2 endaweni zethu lamhlanje
siyabona ukuthi kulezi khenxe kulalaba abaphumayo bahamba baye kwe-performa into yabo kuthiwa wabusa wabusa. So and again sabuya sarecola u-Ostalos waye kwi-information department. So lawa ngama-replacement.
Hoti unombala jikelele webandla le-CCC uthi zokhethwe abantu abathathu abazaphatha ugatsha lokwethula kwemibiko. Welinye icele abalandela uMnumzana Nelson Jamisa othi ibandla leli ngolwesine bathi bazaqhuba umhlangano omkhulu kusasa eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-Italy Africa Summit okhulunywa ngokudlelana okubanzi lamazwe ezwekazi la-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Othi ungunompala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Sengezo Cabanga uthi sokukhethwe abantu abathathu abazaphatha ugatsha lokwethula kwemibiko kubandla leli. Uchaba ngutshele umsakazo lo ukuba kuningi kuza kuqhulwa kungakenziwa umhlangano omkhulu we-Congress. Uthi laba abafakwe ezikhundleni ezibona ngokwethula kwemibiko bakhethwe lidale le-Standing Committee. Kwelinye icele abalandela uMnumzana Nelson Chamisa othi ibandla leli ngolwesine bathi bazaqhuba umhlangano omkhulu kusasa eHarare lamalunga ebandla leli. Ake sizwe uJabangu ekhuluma ngokufakwa kwabantu laba ezikhundleni.
Kanti liyakwazi ukuthi bake bakhuluma laba abakhulumayo ukuthi injini siphumile. Sokumele silungise injini sihambile. So sesizama ukuthi silungise yona leyo injini abathi siphumile sihambile. Yes. Siyabona ukuthi kulezi khenxe kulalaba abaphumayo bahamba baye kwe-performa into yabo kuthiwa wabusa wabusa. So and again sabuya sarecola u-Ostalos waye kwi-information department. So lawa ngama-replacement esesiwenza ukuthi ibandla lethu lilibele one center of communication, abakhipha umbiko babe consistent njalo imbiko yethu ibambeke ngabantu abakwanisa ukubamba inkulumo bayiqalise baze bayiphutshise.
Singathi ngobani bo laba esikhuluma ngabo?
Silegqwetha u-advocate Ngcobizitha Mlilo ubekhona ngemuva kwethu. Yibo abantu ade bevele bekhona kuma-structures. Nguye ozaba ngu-acting spokesperson. Bonke lama amalokhuzeni ama-appointments they are on interim basis until we get to Congress lapho abantu abazakhethwa khona on substantive. Uzadeputizwa ngu-Caston Mateu, u-member of parliament weNyanga. Azodeputizwa ngu-Decent Bajila, u-member of parliament oweluveve wakobulawayo. So ilawa yiwo ama-appointments esesiwenzile in the meantime. But njengoba sitshilo izolo ukuthi in standing committee ya continue ihlala isenza further appointments. So abantu abahlale belindile ukuthi sizayenza big further appointments ngokuya kwesikhathi.
Izweke umnumzana nesenjamisa ememezela ukuthi ulakho ukuthi ahlangane labanye abakumalunga edale leparlament singasuthi ngathi lokho
kuyantenga ntenga kambe ungathi usubalekele umfazi waphuma wahamba wadivorsa ubulokhu umhawukela lo mfazi ukuthi mana ngiyehlala laye mana ngiyeqala ngihlangane labantu abakhe kodwa uphumile samfisela inhlanhla lapha sekuhambe khona kodwa nangu inhliziyo elokhu intenga ntenga ifuna ukuthi abuyele khona ngapha so simkhangele kodwa akulalutho luzatshi inja kuthi ukuthi nxa esefuna ukubuya back a join a party lakhona sizamamukela ukuthi abe lilunga le party uyabe sengasela position kodwa siyayazi imotive yabo ngeyokuthi ufuna ukuhamba ngani aye khuluma lama members of parliament because inhloso yakhe kayisafezekanga ngoba inhloso yakhe engiyokuthi nxa ephuma yena bonke ama members of parliament bazamlandela whether uye toilet kumbe uye church kumbe uye ningizimu uye nyakatho uye empumalanga baphongulandela njengani ngabantu labana bangaboniyo abadalwa bengaboni so akwenzakalanga khonoko so yikho asezama ukuthi aye nasese aye ukuthi ngilandela nini ngoba wayevele ngabatshelanga ukuthi ngizaphuma wayengazange akhulume lomuntu mhlawumbe wahlala phansi lemuli yakhe wathi sengiphuma sengihamba wasekhohlwa ukuthi kulamalunga ephalamende kulabantu okwakumele akhulume labo engakayenzi leso sinqumo.
Umnumzana Sengezo Jaba ngozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe akade bengaphenduli umakhalekhukhwini. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe ezimele ese-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini.
Okwenzakala kakhulu e-CCC yikubangisana kwamandla. Kuvamile nje ukuthi ku-organization kufike kwesinye isikhathi ukuthi abantu baba nomhawu lezikhundla. Okusuke uqale nje kuyindaba engathi kubangisana nje izikhundla lokukhulu sokuze kwaletha ukudilika kwe-organization ye-CCC ngoba sesibona lo mongameli wabo sewabeka phansi umkhokheli we-CCC uChamisa ekubekeni kweke phansi sokulethe ingxaki yona le yokuthi pho-ke la bade bengene ngetikiti lakhe pho-ke yena nxa sezisusile laphana usho ukuthi labo sebesukile seqale iqembu elitsha kume mhlawumbe labo sokumele basho ukuthi basala lalo uChabangu osefaka abakhe konke lokhu kubisa ingxaki kubisa la lokuntengantenga nxa sesikhangela kwezodemokhrasi nje ku-undermine idemokhrasi nje
ye kodwa wona ubona ngizani ukuya phambili ibandla leli ngasuze lidabuke phakathi kuzahamba njani.
Kuvele kule ngozi yokuthi lingaphinda lidabuke phakathi ngoba silazelela ukuthi vele kwakungathi i-coalition. Nxa siyilazelela vele sisusa sayo i-CCC ngathi yayihlanganise amabandla ake axabana emvakali. Ngakho-ke akula bufakazi ukuthi sebesele bodwa kuyasala nje kuliqembela izimele lingalakuxabana. Esingakukhayelela kulakho ukuthi iphinde futhi ixakululeke futhi yona le-CCC yeseleyo ngoba nxa ingxaki ibe ikuthi bebesola umuntu oyedwa ayikhona i-system adi khona kuvamile nje ukuthi kuzosala kusiba le lo mkenke futhi ongavuleka
so
singathi-CCC ngoba
singathi uChamisa sedonse wayale wazenzela okwakhe kuzathi phakathi khonapho liphinde futhi ibadlaleli lidabuke futhi kunjalo sibe
selingaphinda lidabuke futhi njalo asikabi nobufakazi bokuthi bangaki abaza yama kuChamisa futhi besuka khonapho kuChabangu bakhona abasahleli nje ecingweni abasafuna ukubona ukuthi ngathi amandla wela ngaphi labo yibo abangalethi ukuthi iqhamuke phakathi futhi leyo thubu siyabisele silakho ukuthi umnyaka lowo siyaphela siye sabona sibili hhawu utshintsho oluningi phakathi kwe-CCC
abanye bathi-ke bezongena impehlane bathi bezongena impehlane phakathi khonapho hambe kungani kunjalo futhi badlele busayo
pho-ke abanye bangatsho njalo asike sihle sithi hhatshi ngamanga kumbe liqiniso siphinde sikhangele ukuthi kuvamanga nje ukuthi noma kuyimpehlane impehlane edinga lapho engena ngakhona nxa ukuthi kungena impehlane uchuthi kube lendlela evulekile ukuthi ingene ngakho ke mbonani bengayami ukuthena ungena empehlane balakho ukulahlekelwa ukukhalipa ukuthi kusasa indlela abahlela ngayo ama systems abo abe lokukhalipa ongathi kuphucukile ngoba yes kulokuhlangothi oluthi ungena empehlane kube lohlangothi oluthi hayi bekuvele kungathi kulokuntingantinga ekuhawukeleni isigaba sokubusa nje khonapho ngoba abantu kuyavama nje ukuthi omunye umuntu abe lobuhwaba nje bokufisa ukuthi laye abe sesikhundleni sona lesiyana.
Ye, singathi-ke uJabangu sezibambe esidukwini yini nguye sengumnikazi webandlalela
okwamanje ngathi ikakacaci ukuthi ake sithi sihle sithi ungathi usemnikazi kodwa hhayi amandla e-influence ulayo sibili ngendlela esikubona ngayo ngesigaba seke azinika sona esokuba ngu-secretary general ulamandla sibili angeke bawoyise ku-CCC pho-ke ukuthi ngubani osele ngumaqhuzu yikho kungacaci khona ngoba ngokwenza kwakhe kakhanya ngumuntu ofuna ukuba ngumaqhuzu phezulu mhlawumbe singathola lokuthi bakhona nje isandla semfene nje esicathe ngemva kwakhe yikho esiza kubona nje ngokuvela kwesikhathi kubana kathi mbani uvele efuna ukuba ngumaqhuzu.
UMnumzana Stevenson Dlamini ngocubungula ezombusazwe ezimele usebenza eNational University of Science and Technology. Omele iMount Pleasant edala lePhalamende uNkosazana Fatsayi Mahere uthi usetshile isigudla lesi akwaziwa ukuba abanye abakudale leli baza kwenzani ngodaba lolu. Kusenjalo abatshutshisi bathi umthethwandaba kumele ugwebe uMnumzana Job Scaler ukuba ahlale entulongweni okweminyaka emithathu kodwa abamele uScaler webandla le-CCC bathi akumelanga avalelwe. Wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela kukhangelwe ukuba uzagwetshwa kusasa. Usehlale entilongweni okwedlula umnyaka lengxenye. Umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-Italy Africa Summit kulelo lizwe. Umhlangano lo ngowokuqinisa ubudlelwano phakathi kwele Italy lamazwe ezwekazi le-Afrika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwedi kwezonotho uMnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe e-Common Market for Liberal Solutions. Yes, letemba lokuthi siza safake uJoyce Ngwenya khonapho.
Avela ubudlelwane phakathi kwe-Africa lama-Italians kuvele kukhona, amataliyane kuvele kukhona. Siyazi ukuthi yiwo abakha i-Kariba Dam kule izindawo eziningi lapha abalungisisa khona i-leather tanning lasemarondela ngale bale company yabo lama-Italian la company le. Ubudlelwano uvele bukhona phakathi kweZimbabwe le-Italy kodwa angiboni ukuthi ukuhamba kwakhe kwancedana ngoba vele ngale inhlanganiso kumbe singathi umhlangano wama-ministers abona ngeze-trade. Ngakho nje ngibona ngathi uceda nje isikhathi, hhayi ubudlelwano bakhona vele bukhona abazange kuphela.
Ye, nxa sisikhangela sibili ele-Italy kalisakele kwenze khonoko kwini ongabe kusenza ukuthi benze umhlangano le nkokheli yamazwekazi e-Afrika?
Njengo sithi ukuthi abazake bakwenze ngoba phela sesiyazi ukuthi i-China yiyo esiyile-Russia basebevame ukuthi babe behlangana la labo omongameli be-Afrika besenza imhlangano enjalo kodwa i-Italy amataliyana njengoba vele ngisitsho nje ukuthi bavele abantu abavele bedlelana le-Afrika leZimbabwe ama-ties esilawo amaningi ase-Afrika avela e-Italy. I-granite leyana ilitshi leyana legejwa elembiwa emtoko i-black granite vele mthetho wayo ihlala iqonde e-Italy ukuthi enxa yekhathesi bafuna ukuthi babe ngabantu ababonakala labo bengathi bagijigijima kwenzela ukuthi bengehlulwa yi-China.
Ubona ngazani kungabe bengagijigijima bangangena ngaphi khathesi?
Hayi, ukungena vele kuyahlupha ngoba phela ngoba i-China ingenisa imali lezisebenzisayo into ezichiphileyo laba abanye abe-Europe abahlale bekhalakhala ngabo i-San Pepsi kulama-sanctions bavele intengo yabo ingathi ihlawulo yakhona ingathi phezulu abasoze behlule i-China.
Lo ngumnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe ye-Common Market for Liberal Solutions ubekhuluma le-Studio 7 yaseHarare. singakangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Melika lithi lizaphindisela kulandela ukubulawa kwamasotsha amathathu kwele Jordan ngabacatshangelwa ukuthi badlelana lele Iran. Abathathu laba babulewe izolo. Ele Israel leHamas bazama ukwenza isivumelwano esiza kwenza ukuba kukhululwe abathunjwa iHamas ngomfumfu nyakenye. Ugatsha lwezempila kahle namhla lusungule uhlelo lokupha abantu imithi yokuzivikela kumkhuhlane wohudo ngesikhathi umemetheka ngamandla kwezinye izigaba eZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende usungule uhlelo lwe-cholera vaccination eKwazana, eGlenview, eChiredzi lesigabeni seBohera okumemetheka khona ngamandla umkhuhlanelo. Ngolwesihlanu uhulumende wamukele abathi oral cholera vaccines angaba zinkulungwane ezingamakhulu phose ayisifica munwemunye 892,000 vaccines abantu abedlula amachumi ayisikhombisa 71 sebebulewe umkhuhlane wohudo kuthi njalo abafike phose amakhulu amane 393 labo bacatshangelwa ukuba babuliwe ngumkhuhlanelo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba selulemithi yokuvikela umkhuhlane wohudo eyedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Kusungulwe uhlelo lokuvikela umkhuhlane wohudo eHarare namuhla. Umnumzana Charles Dawangwa emele umphathintambo wezempilakahle uDokotela Douglas Mombeshora uchaze ukuba kuqakathekile ukuthi inhlanganiso ezehlukeneyo zibambane lohulumende ekulwiseni lumkhuhlane. Umgcini sihlalo wezempilakahle kobulawayo phansi kogatsha lwezempilakahle lukahulumende uDokotela Mafios Siyamuchembu uchasisa ngesimo sawo kuleli dolobho.
Isisimo somkhuhlane wekholera kwelobulawayo okwakhathesi esibhedlela seTongrove kulabantu abayisikhombisa abayi-7 abalatshwayo. Lokhu kwaqalisa ngomkhuhlane elizweni leZimbabwe ngoFebruwari last year. Sesibe labantu abafika ama23 edorobheni nakobulawayo esicabangeni ukuthi bengabe bebanjwe ngumkhuhlane wekholera. Kodwa abane kuphela yibo esibe leqiniso ukuthi babanjwe ngumkhuhlane wekholera.
Ingcwethi kwezempilakahle usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya uthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla.
Phangisa ukuba le dehydration. Abantu bayaxwayisa-ke ukuthi nxa umuntu ecabangela ukuthi kulesihudokazi lesi aphangise ayesibhedlela siyelatshwa ngokuthi odokotela abomongikazi bekufake i-drip ama-drip amaningi njalo uphinde uphiwe ama-antibiotics okubulala leso leyo majemzo oyabe uwadlile.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ebonisa uzulu ngalo umkhuhlane.
Wakhawulana labantu wasekuthola ezandleni sesiyafaka emlonyeni sokungena nje emathunjini kube sokusenza isihudo esikhulu kakhulu umuntu ehude ephangisa ephuma amanzi amaningi ngaphansi. Amanzi la idiarrhea le kuthiwa amanzi akhona anjenge-rice kuthiwa i-rice water stool.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi banaso isibhedlela esibona ngokwelatshwa komkhuhlane wohudo.
Lequla labantu abasebenza kobulawayo ezempilakahle lezokuhlanzeka ngisitsho i-environmental health likhokelwa ngudokotela kuligoqela lamanesi lama-health promotion laba bantu abaguzela kakhulu ngezenhlalakahle ngempilakahle lokuhlala kahle lokuhlanzeka kumbe ukuphila impilo esingathi thina impilo enhle. So ke laba bantu iqula leli selihambile laya eTongrove esibhedlela seTongrove lapho esile ward evele ilungiselelwe abantu abalemkhuhlane ethelelanayo esingathi infectious diseases ikakhulu esihudo. Limkhuhlane leli ward ke sebebonile sebefake konke sekukhona
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nokuthula Nyathi uthi labafundi ezikolo sebefundiswa kakhulu ngokuhlanzeka kanye lokuzivikela emkhuhlaneni onjengowesihudo.
Ezikolo sokukhuthazwa abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikeleni emkhuhlane wesihudo lo osuthe waqhamuka esabelweni seChegutu. Njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke nxa abantu bengananzelelanga. Osokuqakathekile ukuthi abantwana babekwazi ukugeza izandla izikhathi zonke engadli bevele etoilet ukuze bazivikele emkhuhlaneni lo ngoba ulutho vele ukumemetheka.
Uhlelo olusungulwe namuhla lukhangelelwe ukuba luzaqhutshwa kwezinye izigaba kusikhatshana esilandelayo. ELeZimbabwe lathola imithi le kunhlanganiso ezigoqela eyeGavi, iVaccines Alliance, lezinye ziphansi kweye International Working Group. Mhlaka 26 ibandlela iZimbabwe ibilabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,951 ababanjwe ngumkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Imidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kule Ivory Coast iqhubekela phambili kuhlandla lesibili second round lapho iqembu elinqotshwayo lihle libuyele kibo. Amaqembu amakhulu kwezenguqu kuzwekazi le-Africa iGhana, Cameroon leGibhithe ebhuqwe iDRC 8-7 ngembekwa izolo, wonke kunye le-Equatorial Guinea enqotshwe 1-0 yiGuinea, lamanye asevalelisile. Kunjenje iMauritania ingqikelana leCape Verde ezingutshiki lobhanqa 0-0, kukanti ngo-10 ebusuku iSenegal kaSadio Mane idibana le-Ivory Coast. Kubika u-Ezra Chisasibanda.
Kusasa uThenjiwe weNingizimu Afrika iBafana Bafana yaseSouth Africa iyabithobelane le-Atlas Lions yeMorocco enkundleni ye-Laurent Poku Stadium kwele-Ivory Coast. ELeMorocco elenza izibanga emidlalweni yenkezo yomhlaba ka-2022 World Cup eQatar, lapho elafika khona kumasemifinals yalo mncintiswano lidla amalangabi njalo liqede linganqotshwanga kwisibaya sika-Group F yemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Owake waba ngumdlali olodumo kuqembu le-Highlanders uzezomoyo uthi Bafana Bafana izabamba pha.
I'm going to get a chance against Morocco. I'm going to see what the chance South Africa. We team is supporters, but the high chance. In terms of, you know, my players, when I compare my players 1-1, I think so far, I mean, I'm going to get South Africa, the best player, I'm going to get a chance. I'm going to get a chance. So, but Temba went 1-2, but Morocco,
I'm going to go to the Morocco.
Hayi angiyenzi lutho.
Uphila ngani?
Ngiphila mina ngubhili jangoba.
Okay.
Kuthi uKlopas Ngano uthi usekela iBafana Bafana kodwa ubone ngani izanqotshwa.
Initially mina ngisengi I was sympathize with Bafana Bafana. Yeah. But ngiyakwasiza nje. But I sympathize with them because base tuzani lati. Base Southern Africa so at least yibe mbazwele.
Omunye njalo wakwadlala iqembu le-Highlanders le-Capes United uGift Ilunga Junior uthi imidlalo ye-AFCON ibonakala ukuthi ibhola le-Africa selithuthukile.
I-AFCON le-2023 tournament isifundisa ukuthi ibhola has improved, ukuthi selitshintshe kakhulu njengoba ubona ama-big guns asephumile ku-tournament so early, kutshengisa ukuthi amanye amazwe lawo senjani ase-improvile kakhulu. So kuselela kithi lalo leZimbabwe ukuthi lalo libone ngendlela eyenzakala ngazo ku-AFCON. I-South Africa one of the teams lami bengiyisupporter, but ile big task ku-Morocco, but ama-chances akhona. anything against Agade Bore.
Urumzani Kumaro Utiba Farafana Ianova no manganjan.
Chip tiki chairasi terasi besides about ni ruti interza we chip this can romit salas and avantes babone mouse man. Kotai kuchinchi di South Africa injiana umdlala bawodlala hayi bangabopa screen labo bakhacha
bangayichayi Morocco
bangayichayi Morocco mina yara ngithi Morocco lapha na yasozi ingaphumi Morocco ye South Africa
owake waqeqesha iHighlanders uCosmas Tsano Zulu uthi imzansi izadliswa ukuba nomqeqeshi omhlophe
athe sebecoach 6 amakhiwa lawo the coach because umuntu omnyama iplayer umuntu omnyama baba Sibanda as long ukhuluma lesilungu ungakhulumile lange lolimi kamama wakhe nga ukhuluma lesilungu kuhamba ekhanda lakhe ungakhuluma lolimi kamama kuhamba enhliziyweni yakhe ukuthanda stand into ofuna ukuthela la tactics
njalo yafukona edlalelwa kwele Ivory Coast ibukelwa kuma bona kude emhlabeni wonke jikelele ngiyimela studio 7 ngobulawayo igabana mweza Jesus Banda.
Nansi isaziso esiqakathekileyo.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Wamanje sokuyisikhathi sabalaleli.
Seven linjani ngomhlalo mpofu lo khuluma ekovarevare enkaya embasha thanda ukungeleli bomncane uSupreme kwaphana embasha ngingeleli bomncane uLawrence Egoni abalandeli bakastudio 7 ngingeleli u-anti ebhinga onamaja ngingeleli umamncane uGrace Harare ngingeleli ezinye izihlobo zami zabanye abangane nje abalandeli bakastudio 7.
Ah, Studio 7, asivingelele sibonge ukuba khona emoyeni, hawu. Asibuye sibonge njalo indaba esizithola mihla nemihla, ukukahle lokuthi sihlale sinqabaxhumene. Ngidika ngulise nje bonke abangaziyo, labangangaziyo, abangithandayo nabangizondayo. Ngithi hayi asiqhubekeni siphile. Obabulisayo, Evans Ncube. Ntabukicholocho. Zaya kwa watu. Ya manje ya ingi ngobula wae. Mbuli sili, jene prazi ya Zef. Yesus mani cholocho. Kikula mtala. Viva mbijalo. Mbuli sili, yonki mbuli yagi. Wonke, wonke. Hangeke mba kete, siba nenga kulu. Kota ngiti nkosika isi nzire mbuli. Ambongi baba, ambongi msakazweni.
Eh hey, Studio 7 salibonani lonke sizwe sakithe emandebeleni liyaphila kodwa hayi mina ngiyaphila kakhulu bantu bakithi abahloniphekayo abanokuthula abanothando amandebele amahle ngithanda ukubingelela nje uThobeka Ncube Progress Ncube Indokuhle Ncube Zenande Ncube labo bonke ekhaya esigabeni sakithi enkaya ngilungisani Ncube lo okhulumayo ngiyabonga danko
sibonge lapho umphathi wohlelo nakuwe msakazi obingelelayo lo oweni sibonge Ncube ngithi sengathi ningayibamba kanjalo inkosi nibusise ngiqhubeke ngomsebenzi wenu uye phambili masiye phambili mthwakazi siyabonga
siyabingelela sanibonani kustudio 7 steshi sasekhaya
Ya mina uthanda Ndlovu bengithanda ukubulisa nkosikazi wami eFlapusi lapha eLuigi sithobekile mlilo embuyelele lo mntana mufana buyelele lo mntana mutha buye ngikhuphuke ngiyekwanda ngiyebiyelela osibale bami kunye lo mamazana lapha emashonomoshe umasuku ngiphinde futhi ngibiyelele abazawami lapho uOtfield noAustin nabanye nje abafowethu abanye engabadlanga kodwa hhayi
siyabakhulukele lingakuthi ngomvulo sonke isikhathi silohlelo lokubingelelana ulivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKip Stube lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.